vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumuHarare, vamwe vagari vekunzvimbo iyi vanoti vari kutyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya kushungurudzwa pamwe nekuurayirwa hama dzavo. Sabhuku Piano Chipindirwe vanoti vari kurarama sevanhu vari mujere sezvo vasingachakwanisi kufamba zvakasununguka mudunhu kanawo kushanyirwa zvakasununguka.
Dambudziko guru rataida kubatsirwa kuti tisunungurwe rokutanga ndorataurwa kuti tiri mujere. Kana hama dzedu dzichida kuuya kootiona, dzinofanira kunga dziine tsamba inotorerwa kwamutare yekukliya kuti atenderwe kupinda imomo kana achinge achida kuuya nemotikari. Uyezve isusu tiragari, hapana munhu unotenderwa kufamba kuzini kunyange ndiri mugari wemomo kuti ndifambe nemotikari yangu inini isina clearance. Clearance iyoyo haiitwi tisu madzishe tinoziva magariro evanhu vedu, inoende kwaitirwe kwamutare. Tichitorera mari yakawanda kuti nditore motikari yangu kuenda nayo kwamutare kuti ndogove clearance ngemunhu asingazivi zviripo. Saka ikopapo taida kuti tisunungurwewo kuti kana motikari iine bhuku rinotaura kuti Chipindirwe area yayo inogara nemunhu wacho aine chitupa chakafanana naizvozvo afambewo akasununguka kuti tibve muusungwa. Iyozvizvi tiri munhu apa, titori mumajeri izvozvo, hatingarengi kuti tiri muZimbabwe yakasununguka.
Vataura vakamiririra Sabhuku Mukwada veWard 29 kwaMarange vafarika injeza vachiwo kutubuka kweMangoda kunzvimbo yavo kwakaunza kushupika kukuru panzvimbo yekuti Mangoda avandudze upenyu hwavo. VaNjeza vanoti kuvepo kweMangoda hakusi kuvandudza upenyu hwedunhu ravo sezvo kusina mabasa ari kuwaniswa avagari uye pasina budiriro riri kuitwa munzvimbo yavo.
Kubudikidza ngemamaini ezvinyukwa zvakabudiswa ndiMwari kuti vanhu vabatsirike, asi pamusoro pekubatsirika kwevanhu zvakaite kopa vanhu zvedambudziko guru rekushishikana mumugarire wavo wavaiita kare. Zvinoti chekutanga mari pavana kuti vashande mabasa, hapana chikuitika, hapana mwana anoshanda. Kwakuchiuya kuti kutanga kwena 9 kubva muna 2008 kusikira pane zvino iri mbada Marange Resort, Anji, then D9 and DMP. Zviro zvezvo vari kushanda vakanga vachimbonyepera vanhu kuti tinobatsira, asi tichichiona kuti pane development yakaitika here? Hakuna.
Mutungamiriri weBotha Community Diamond Trust vaMoses Mukwada vati kambani yehurumende iri kuchera mangoda pari zvino yeZimbabwe Consolidated Diamond Company iri kutonyanya kutsvanirira vanhu kukunda zvaiitwa nemamwe makambani ekunze akamiswa kuchera mangoda muna 2016. VaMukwada vati chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti vabatwewo sevanhu.
Saka taikumbirisa kudai hurumende yaikonsidha isu semabota mararamire edu semabota yandotipanambidzwa pamwe chete nekunotserwa goridhe, pamwe chete nekunotserwa platina. Zvanyaya kutishamisa ndezvokuti Diamond ranyaya kuitei mukurumbira manyi kwekuti rinobva rave kuchengetedzwa nemasoja nemapurisa masapoti unity nemagadhi. Chikurukuru kuti chimwe chete gadhi asina kutrainwa akapuwa masimba makurukuru kudarike munhu womutemo kunyange mupurisa. Unoona gadhi achibvunza chitupa, unoona gadhi achibvunza license yemota.
Mumwe mugari vaGladys Mavusa vati vari kurarama semhuka kwaMarange sezvo vasingafambi zvakasununguka uye vachirumiswa nembwa nevekambani yeZCDC.
Ndinongorarama handizoti semunhu here kana kuti semhuka kana kuti semusungwa, uye kuti nditi ndinotorwa semunhu mupenyu ndinotoita sekunge ndakangofananidzwa nechipoko ichiya chinonzi hachichakodzeri kugara muwapenyu, nekuti upenyu hwandiri kurarama ndehwokuti handikwanisi kuti mwana wangu kana akarorwa kune imwe nzvimbo anokwanisa kusvika kwandinogara akasununguka nemurume wake. Handikwanisi zvekuita basa rangu randaita remaoko kutengesa, nekuti zvinonzi ukaonekwa nemadomasi chaiwo idambudziko. Kuti ndifambe ndisina chitupa idambudziko. Basa guru nderekuti mwoyo yedu inongotsva nezvetiri kuona zvekuitwa vana wedu. Vana wedu kazhinji pamwe unogwawo pa next door wauya wakarumwa ngembwa.
Mumwe mugari vaMalvin Mudiwa vasoropodza hurumende vakati vari kubatwa neseri kweruoko kukunda zvaiitwa panguva yehurumende yavaIan Smith. VaMudiwa vademba kuti dai hurumende yakatovatamisa havo kuvaisa kune imwe nzvimbo pane kushungurudzwa kwavari kuitwa.
Yatinotovimba nayo kuvhiringidze vanhu vayo tinode kuti dai vakatitamisa saka zviri nani.
nekuda kwematambudziko avari kusangana nawo vagara ava vanyorera tsamba yenyunyu tokudare reparamende Commission yeZimbabwe Human Rights neGender kurukota rinomirira donho reManicaland nekune mamwe masangano mudonho reAfrica anorwira kodzero vachibatsirwa nesangano rakazvimirira reCenter for Natural Resources Gardening. Kambani yeZCDC ndo iri kuchera mangoda pari zvino kunzvimbo iyi mushure mekumiswa kwemamwe makambani. Studio 7 auna kukwanisa kubata mutauriri wekambani yeZCDC vashuga chagonda kanawo kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudabigwa.